mumwe vevapoteri patongogara camp vamusango Malembo avo vanobva ku Democratic Republic of the Congo vanoti dambudziko ravo guru nderekushaya mikana yekuti vaite mabasa anovasimudzira. Vamalembo vanoti vangafara zvikuru vakawanirwa pekurima panovakwanira nemhuri yavo nevana vatanhatu, kwete kuti vagare vakamirira chikafu chavanotambiriswa.
But munda iri shoma iri shoma shuwa tinoneseka, saka tinorima sometimes zinouya sometimes haziuye, kunyaya yemvura kunyaya zirwara zinouya, but atinofara atinopewa zinuzava kupam World Food Programs, tinopewa zimwe zekurya, but dambudziko tiri nayo, problem iripo ndi problem hatizi kuti wana vacharala mase turi pano, turi stiri ba ma refugees, saka ma refugee atuziwi kuti mangwana zichaenda se. Unaona turi ma refugee, that is a big problem for us, but ku peace ipe Zimbabwe is a peaceful country.
Asi vamalembo vanoti vanofara kugara muZimbabwe nekuti mune runyararo.
MuZimbabwe hakuna hondo, vanhu vanogara ari peaceful, saka uchiva pano unoenda pamwe unoona kuti vanhu vanobaribo, but kumba kwetu gatava panga kuri ne struggle, vanhu vanonesana, but panapa tinogara zakanaka. Vanhu vari pano paduze, mishaya vanhu vari pano iri vanogara vari vanhu peaceful.
Mumwe mupoteri akabva kuSomalia, Elizabeth Kamara, anoti anofara nedzidzo yaari kuwana patongogara camp, izvo akange asingawani ari kumusha kwake.
Kuno kuri bon nenyaya education kuti kuno kunodza zvakanaka. Ya, ndoda kuti ndikure ndionewo chekuita muupenyu hwangu. Ndikakura ndozoona kuti ndodzidza zvakanaka, kana ndikatoonawo kundidzidzisawo. Asi zviribo nekuti kwandakabva ndakabva ndisina education, ndatangira kuno kubvira pazasi ndopandatangira unoku, uko ndandisina zvekuti ndione education akatonyatsonaka, saka education ndakaionera muno muZimbabwe.
Vamwe vapoteri vakataura neStudio 7 vanoti vari kugara vakamanikidzana sezvo dzimba dziri shoma uye vanhu vakawanda vachigara mumatende. Mukuru wepatongogara refugee camp vaJohannes Mhlanga vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko redzimba sezvo kamba iyi yawandirwa.
Accommodation, dzimba dzenu ishoma, population iri kuwedzera, vana vazhinji, mhuri zhinji dziri kugara matende. Zvisirizvo zvatinotarisira sehurumende, toda kuti vanhu vagare zviri comfortable, vagare zvakanaka. Tikakwanisa kuvakawo dzimba dzinoenderana nedzamakatarisa idzi, vana vapoteri vari muno vanoona kusununguka kuti vakagara zvakanaka. So ndozve zvimwe matambudziko atinawo.
Vamuhlanga vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro idenda recovid-19 ranesa patongogara sezviri kungoitikawo munyika yose.
Asi zvakare ndoda kuti muzive vateere kuti aiwa, COVID iri kwese, tinaro dambudziko recovid mutongogara, tinawo vapoteri vabatwa COVID, uye tiri kutovhunduka tichiona manumbers evanhu vari kubatwa COVID achiwedzera. Asi tinotenda zvikuru kune Ministry of Health and Child Care iri kutibatsira kuti tikwanise kunge tichidzidzisa nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID. Besha mpengo ranetsa pasi rese.
Kamba iyi yakatanga kuvhurwa muna 1983 kuti ichengete vapoteri vekuMozambique zviuru zvitatu, asi pari zvino yawandirwa nevanhu vanogara mukamba iyi, izvo zvinopa kuti patyirwe kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tongogara refugee camp ine vapoteri vanodarika zviuru 15 vanobva kuDRC, Mozambique, Burundi, Somalia, Eritrea, Ivory Coast, Sudan, South Sudan, Mali nekuUganda. Zimbabwe inobatsirwa neUnited Nations, World Vision nemamwe masangano epasi rose mukuchengeta vapoteri ava. Ndakamirira Studio 7 kutongogara Chipinge, ndini Lloyd Moyo.